Manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu chivabvu 17 2017. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Munhu mumwe chete anofa, vamwe vatatu vakakuvara zvakaipisisa apo vakatsikwa nemotokari yaitandaniswa nemapurisa muguta reKaroi neZuro. Mumwe mushandi anomwa muchetura achida kuzviuraya senzira yekuratidza kurwadzikana kwaari kuita zvichitevera kusapiwa mari yake nekambani yaishandira kwaMutare. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Munhu mumwe chete akafa, vamwe vatatu vakakuvara zvakaipisisa neZuro manheru apo vakatsikwa nemotokari yaitandaniswa nemapurisa ekanzuru yeguta reKaroi. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Mota yakatsika vanhu ava yainge ichitiza motokari yekambani yeSina Trading, iyo yakapiwa basa rekusunga mota dzinotyora mitemo yemimigwagwa muguta reKaroi. Vakawana zvichiitika vanoti motokari yakatsika munhu yainge yakambotiza mapurisa nguva dzemasikati apo yaitakura vanhu panzvimbo isingabvumirwe. Zvinonzi vakazosangana nayo manheru vapedza basa apo vakatandanisa izvo zvakazokonzera njodzi yakaitika. Panjodzi yakaitika yakauraisa amai Chiedza Mandizvidza avo vainge vauya kuzoona mumvana wavo Irene Mandizvidza pamusika wake apo anotengesa zvekudya. Amai Mandizvidza vainge vauya kubva kumusha kuti vazotora mari dzemaroja kumba kwavo mumusha unogara veruzhinji vechaedza muKaroi. Amai Mandizvidza vakazonofira kuchipatara cheParirenyatwa mushure mekutakurwa kubva kuchipatara cheKaroi. Munin'ina wemufi, amai Patricia Mudimu, vanoti vari kurwadziwa zvakanyanya nekufa kwemukoma wavo.
Ndamhanya kuchipatara ndakasvika ndikaona vachiri mumota yakavatakura taxi. Ndikazobatsirana nevarume vaivepo kuvaburitsa mutaxi vachiiswa pastretcher vachibvaiswa kutheatre. Vakazobva kutheatre vapa oxygen vachiendeswa kuParirenyatwa vachizoshayika kuma 3 AM.
Amai Mudimu vanoshoropodza urongwa hwekambani yeSina Trading hwekutandanisa motokari dzinenge dzichityora mitemo mumigwagwa uye kushanda nguva dzisina kufanira.
Zvinhu zvacho zvinorwadza, zvinoshungurudza, nokuti nguva inoshanda cleaner yacho ichikremba mota mutown inenge isisiri nguva yebasa, vachikonzeresa kukuvara kwevanhu vakawandisa zvazvosvika parufu kudai. Tinozviona nguva yakawanda tichitobvobvunza kuti vanhu havanoshanda kusvika nguva, tonzwa kuti vanopedza basa nahafu, asi vanozokonzeresa kusvika kuma 6 o'clock. Mota dzei dzakungotiza vachibaya mavhiri, dzakatakura vabereki, havana keya nekuti dzine vabereki kana kuti dzinei. Saka zvinhu zvinotishungurudza iye zvinotarasikirwa nemunhu angaichengeta mhuri yake.
Asi mukuru wekambani yeSina vaDaniel Mandizvidza vanoti hapana mashoko avangataure pari zvino sezvo mapurisa achiri kuferefeta zvakaitika. Hatina kunzwa divi rekanzuru yeKaroi sezvo sachigaro wekanzuru vaRichard Ziki vatiza vatori venhau pakamba yemapurisa. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi remapurisa panyaya iyi. Mumwe wevakakuvara, Patrick Mandizvidza, mwana wemufi amai Mandizvidza, achiri muchipatara. Patrick anga achitarisirwa kuvhiwa sezvo asakwanise kubudisa mvura mumuviri. Amai Mudimu vanoti vashandi vekanzuru nevekambani yeSina Trading vazvipira kutenga bhokisi remufi nezvekudya parufu. mapurisa vanonzi vakazokanda utsi hunokachidza nekupfuura muchadenga kumisa veruzhinji vanga vorova vashandi vesaina nekanzuru mushure menjodzi. Vanhu vakawanda vari kufa mushure mekutsikwa nemotokari dzichitandaniswa nemapurisa, mapurisa emakanzuru nevehicle inspection department kana kuti VID mumaguta akawanda. Ndakamirira Studio 7 muKaroi, ndini Arthur Chiguriwa.
Mushandi wekambani yemapuranga kwamutare yeAllied Timbers anwa mushonga achida kuzviuraya senzira yekuratidza kurwadziwa kwaari kuitwa nekambani yeAllied Timbers iyo inonzi haisi kupa vashandi vayo mari. Lloyd Moyo anoti panyaya inotevera.
Mushandi anwa mushonga uyu ndivafungwa zvakata. Mumwe wevashandi veAllied Timbers vaisa musasa pamuzinda wekambani iyi kwemasvondo maviri vachida mari dzavo dzemihoro yemwedzi gumi neminomwe. Vazhakata vari muchipatara cheMutare Provincial Hospital umo vanonzi vave kunzwa zviri nane. Vashandi vanosvika makumi manomwe vakamiswa mabasa vakavimbiswa kuzobhadharwa mari yavo mukupera kwakurume asi hapana chavati vawana. Mumwe wevashandi vaWelly Brand vati mumwe wavo vazhakata vakapindwa nepfungwa yekunwa chefu nekuda kwekutsamwa sezvo vamwe vapedza zvipfuyo zvavo vachitengesa kuitira kuti vaendese vana kuchikoro pamwe nekutenga chikafu. Vatiwo nyaya yekudaidzirwa mapurisa kuti avadzinge pamuzinda uyu iri kuvarwadza zvikuru.
Isi tiri kubvunza mari iwo vakutunzira mapurisa zvinoita here? Ndo chikonzero chikuru chakazoti ndakumwa mushonga nekuti inini ndakasevha kambani 17 manzi musina kundipe mari handiti. Ndoya pana pandobvunza mari yangu ndoti handisirei mari ndoda kuvaka. Nguva yandakasevha ende handisi kuvaka, vana vakagara kumba havasi kuenda kuzvikoro. Tine dambudziko kuti vana vakagara nazvino havasi kuenda kuzvikoro. Ndiyo zvinonzi child abuse. Child abuse imbori ipi nekuti mwana haasi kuchafunda handiti. Saka mwana zvaasiri kufunda toita sei? Tipei mari kuti tione kubhadhara zvikoro. Zvikoro zvakavhurwa pari zvinezvi, hapana mari pari zvinezvi kuti tibhadhare kuchikoro. Vana vari kudzimba huku mbudzi kumadzimba, takapedza zvose kuendesa kuchikoro asi tichisevha kambani kuti vachazotibhadhara mari yedu. Saka munhu akasvika bodi zviri nani ndimwe mushonga.
Mumwe zvemushandi vashupika igoto vati havazi kuzobva pamuzinda uyu vasina mari kunyange hazvo mapurisa apuhwa court order nedare raMajor Street yekuti vabude kunze kwekambani iyi.
Hatibvi pano tisina mari. Allied ndakaishandira 14 months unpaid. Saka iwo vakutidzinga pano pamusara kuti kwanza iyo ndiwakatanga kumhangira nyaya kumapurisa. Kuzebo kuti isusi taifanira takadini, takatanga kumhangira nyaya ngekuti ndokatakakorerana pakutaura. Saka hatizobvi pano kusvikira mechizoona umwe uchizomwe mushonga kuti ndichifira panapa guva rangu achanditeka tikafuri kuisa kumhatso kwangu kwandakabva.
Vakuda moto vati vange vava nemwedzi yakati kuti vachishanda pasina mugove wavo.
Irwadzii kuzi iri ndanda no 12 manzi ndirushanda ndini tashanda kudaro kuti vatangumbiswa basa tiruzimirai hatina kuudzwa kuti mazomira nenhawei. Saka patakazonovhunza mari ndopa kuzotairizwa kuti chienda kwamutare kwaAllied Timbers munodi munovhunza mari yenyu. Saka tichiuya panapa ndopakachizotanga mhiremhire yekuzi mapurisa chichi. Saka tichazivi kuti imhosva here munhu kubvunza mari yako iwe uchinge wakashanda. Plus vamwe tatakatombomira mira chikoro chitoti hatikamboshanda shanda tozonawo mari dzekuti tiregiste mafomu 40 pese zvikoro. Saka tichazivi manje kuti zvinhu zvacho zvakamira sei. Tikakuti ndoda kutsigira iwe bhosi hazvo zvotirwadza.
Vamoto vati vazhinji vavo vari kurara pachena munguva yechando ino nevacheche vasina chekufuga uye kana chekudya. Gweta riri kumirira Allied Timbers vapasi munyakureba varamba kutaura neStudio 7 nhasi vachiti titaure namuzvare Veronica Gutu avo vanoona nezvokubudiswa kwemashoko mukambani iyi. Asi Studio 7 yakundikana kubata muzvara Gutu kuti vatipe divi ravo pamusoro penyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 mamutare, ndini Lloyd Moyo.
Bazi reUnited Nations Central Emergency Response Fund nasi rapa Zimbabwe mari inosvika mirioni imwe chete nezviuru mazana matanhatu zvemadhora yekubatsira vanhu vakawirwa nedambudziko remafashamu emvura. Mari iyi iri kutarisirwa kubatsira vanhu vanosvika zviuru makumi matatu nemaviri nemazana matanhatu. Vanhu ava vari matunhu makumi maviri enyika kusanganisira Matabeleland, Masvingo, Midlands neManicaland. vehurumende neUnited Nations vanoti vanhu vanodarika mamiriyoni mana vanoda rubatsiro nyika yose. Mari iri kudiwa kubatsira vanhu ava inosvika mamiriyoni zana nemakumi masere nemapfumbamwe emadhora. Mukuzeya nyaya iyi tabata mukuru weCivil Protection Department vaNathan Komo kuti tinzwe zvaitika.
Nhasi tava nenguva yakanaka zvikuru apo taungana patapuwa chipo chekubatsira vanhu vakava nenguva yekubatikana nemafashamo emvura. Tapuwa chipo chinoita 1.6 million nemhuri yeUnited Nations inosanganisira mapazi anotevera: UNICEF, IOM, UNDP yanga iripo yakamirirwa naHumanitarian Coordinator neUNFPA. Awa ndiwo mapazi ane zvikamu zvinokosha zvichaita kuti tigone kubatsira avo vanonga vakawirwa nemafashama. Chekutanga, mukandibvumira mukoma Zulu, tichatarisa nyaya dzezvedzidzo nekuti vamwe vacho vakapunzirwa zvikoro. Tichatarisa nyaya yacho kudya zvine mari yazvowo. Tichatarisawo nyaya dzatingati muchirungu dzesafety nemitigating risk of abuse neneglect yevana kuti vana tovabatsira sei.
Vanga vakamirira hurumende ndanani apa?
Vanga vakamirira hurumende igurukuta rezvematunhu zvekuvaka nedzimba Honorable Sevia Kasukuwere ndo vanga vakamirira, uyezve ndiwo sachigaro zvekomiti inoona nezvemafashamo iwawo kana njodzi dzakadaro dzinonga dzaitika munyika.
Saka zvirongwa izvi muchazviita sei? Munenge muchiita makabatana nemasangano aya here?
Masangano iwawo atipa rubatsiro, tichaita nawo ende tinotarisira kuti musvondo rinotevera tiri kutoita musangano wekuti mamwe mapazi ehurumende ane chekuita nezvikamu zvese zvandataura zviya izvi vange vaakuziva kuti vane mari iri kuno vatangewo kuita basa ravo.
Mukuru weCivil Protection Department vaNathan Komo vari parunare muHarare. Makateerera kune penyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa909 AM 4930 kana pa6065 ne15460 kHz pashortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mauto mashanu pamwe chete nenyanzvi yezvimbambaira imwe chete vaurayiwa nhasi muguta guru reSomalia reMogadishu, apo bhambo ranga rakateiwa mumotokari raputika pavanga vachiedza kuriputitsa. Mutauriri wemapurisa muSomalia vaMohammad Yusuf Omar Madele vanoti motokari iyi yanga yakaiswa pedyo nekamba yemapurisa mumusha weWadajira muMogadishu. Mumiriri weAmerica kuUnited Nations amai Nikki Haley vari kukurudzira sangano iri kuti rigadzirise ravanoti dambudziko riri muVenezuela pamberi pemusangano weUnited Nations Security Council uri kuitwa nhasi. Security Council iri kusangana nhasi kuburikidza nechikumbiro chaamai Haley chekuti vazeye nezvematanho angatorwe nesangano repasi rose kuedza kumisa kusagadzikana uye kusamira kwakaita zvinhu zvakanaka muVenezuela. Chikwata chevarwi vana veIslamic State kusanganisira vanga vakazviteya nemabhambu vapinda nechisimba mahofisi nepenyuro yehurumende yeAfghanistan iri mudunhu riri kumabvazuva kwenyika iyi reNagara vakauraya vanhu vatanhatu uye kukuwadza vamwe vangangosvika makumi maviri. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, nhasi tiri kutarisa nezvehondo yemichovha muSouth Africa iyo inonzi yave kubata zvizvarwa zveZimbabwe zvinotakura vanhu kubva mumusina kuenda kumuganhu wenyika mbiri idzi weBeitbridge. Hondo iyi inonzi yakonzera kuti vemichovha vemusouth africa varambidze motokari dzinobva kuzimbabwe kupinda munyika iyi kwemaawa anoda kusvika masere. Izvi zvinonzi zvakaitika nemusi wemuvhuro vachiti vari kutorerwa basa nevekuzimbabwe. Sachigaru wesangano revemichovha musouth africa remusina Nansfield Taxi Association vaDonald Sebola vatenda kuti pane kunetsana kuripo pakati penhengo dzesangano ravo nevemichovha isina magwaro ebasa vari kutakura vanhu kubva musina kuenda kuBaitbridge, asi vakati hainganzi hondo sezvo vasiri kurwisana asi kuti vari kutaurirana kuti vagadzirisane. VaSebola vaudza Studio 7 kuti havasi vemusouth africa chete vari kurasikirwa nemabhizimisi asi kuti kana vanobvawo kuZimbabwe. Vanoti mangwana vari kuita musangano nemapurisa emusina kuti vaone kuti dambudziko iri ringagadziriswa sei. Mukuzeya nyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata vaDennis Juru vanove mutungamiri wesangano reInternational Cross Border Traders Association vanoti hondo dzevemichovha idzi dzinogona kuguma dzatora upenyu hwevanhu.
Hongu pakave negakava rakavepo musi wemuvhuro apo vemichovha inotakura vanhu kubva paBaitbridge paSouth African side vachienda kuMessina vakawanikwa vachipokana nevakomana nevasikana vanotakura vanhu vachienda kuZimbabwe vachibva muMessina, uye vanozviita vasina magwaro ekuti vange vachiita basa iroro. Yaikasike kutanga inyaya yagara iri kungoitika, asi nekuda kwekuti vanhu vatiitei vashoma nenyinawo yeSI-64 yakaiswa nehurumende gore rakapera. Mutemo unorambidza vanhu kuti vange vachiendesa zvinhu kuZimbabwe, vanhu vakatidzikirei, zvochireva izvo kuti ivo vashoma vacho naivavo ndo vaakurwiranwa sezvo vasisanyatsokwana kuti vange vachiparadzaniswa pakati peavo vanotakura vachibva kuZimbabwe neavo vanotakura vari vanhu vekuSouth Africa vachigumira paBaitbridge kuSouth African side.
Muchiona chiitiko ichi, munofunga kuti chinopera nekutaurirana here, tichiona kuti vemichovha vakazhinji vanopedzisira vaakurwisana zvinototora upenyu?
Chisi chinhu chinokwanisa kunge chichitauriranwa chichingogumira ipapo, sekuti chinhu chine chekuita nekurarama kwevanhu, chinhu chine chekuita neramangwana revanhu, kunyanya takatarisa veZimbabwe vakuti vamwe vakatobva nzvimbo dzavakabva vachiuya kuzoshandira vari paBaitbridge vachitakura vanhu ivavo. Hapana rimwe basa ravanoziya, ndiro rega vanoziya. Nerumwe rutivi zvekare, tichitarisa vari kuSouth African side, vane mataxi South African side, ukayambuka kuenda kumhiri kuSouth African side unowanika kuri kwokuti mataxi avo mamwe achona achiri matsva, achangobva mukutengwa, uye kutengwa kwemataxi muno muSouth Africa vanotenga nechikwereti zvekuti vanenge vachizofanirwa kunge vachibhadhara mwedzi nemwedzi mari idzodzo. Saka vakawanikwa vasisakwanisa kutakura vanhu, zvinoita kungowanika vachikanganisika pamaloni avanenge vatora. Saka kutaurana kwekuti netsei, uyezve mapurisa acho anozoitewo achiti wanzewo kuita zvechoko muhomwe, nyangwe mota dzisina mapemiti dziri kuzowanikwa dzichitakura vanhu nezvinhu.
Tinonzwa kuti ivo vemichovha vemusina Nansfield Tax Association vari kuronga kuita musangano nemapurisa mangwana. Munofunga here imi kuti veZimbabwe vanokwanisawo kuzopiwa mukana wekuti vaitewo musangano nemapurisa vagadzirise dambudziko iri?
Handione zvichidaro, sekuti musangano uchange uchiitwa neveNansfield Taxi Association uye veBaitbridge Taxi Association anove mapoka kuSouth Africa waachaita nemapurisa. Handione musangano uyo uchizowanika veZimbabwe vachibatika, asi kuti musangano wekuti vemataxi vari kunge vachizoyambira mapurisa kuti kana vakasabata basa nemazvo, ivo vachawanikwa vachitora mutemo vachiisa mumaoko mavo. Hondo dzemataxi muSouth Africa ihondo dzagara dzinotonetsa kudarika hondo dzezvimwe zvese, sekuti tinowana kuti kanyange variyo pachavo vanotourayana. Takatatsana nehondo dzemataxi, vakange vangovharirwa pavanodya napo ipo pamataxi papo vanenge vasina chimwe chavanokwanisa kuita, saka hondo idzodzo vanodzirwa chaizvo.
Avo vanga vari vaDennis Juru vanove mutungamiri wesangano revanotengesa zvinhu kunze kwenyika reInternational Cross Border Traders Association vachitaura naJonga Kandemiri vari parunhare muJohannesburg, South Africa neStudio 7. Hurumende inoti iri irikugadzirira zvose zviri kudiwa neEuropean Union kuti ndege dzeZimbabwe dzitange kubhururukazve dzichienda kunyika dziri mugungano iri. Mumashoko avo kuvatori venhau nezuro, komishina anoona nezvekutakurwa kwezvinhu muEU, amai Violeta Bauk, vakati iya Zimbabwe yainge yarambidzwa kuenda kunyika dzeEU nenyaya yekutyirwa kuti inogona kuita njodzi sezvo paine zvinhu zvinoda kutanga zvagadziriswa. Amai Brook vakatiwo mamwe makambani endege akanzi haasi kubvumidzwa kupinda muEU anosanganisira yeMidview yekuNigeria, Mustique Airways yekuSaint Vincent neGrenada uye yekuUkraine inonzi Aviation Company UGA. Gurukota rinoona nezvekutakurwa kwezvinhu, Dr. Joram Gumbo, vanoti vakuru vakuru vekambani yeAir Zimbabwe vakasiya basa ndivo vakaita kuti zvinhu zviite manya maamire nerongo.
Zvakaitika ndezvekuti pamakore akapfuura ayo, kwete yemanje, veAir Zimbabwe vanga varipo pamanagement yedu iyoyoyo havana kunge vakwanisa kunge vachichengeta marekodzi avo zvakanaka, okuti ava kana vakuuya kuzoshora nokuzoongorora kuti muri kuchengeta marekodzi enyu zvakamira sei, zvigofambidzana nezvanenge zvakataurwa mumamanuals okuchengeta emungati mukumaintena ndege dzacho. Saka zviripo ndezvokuti isu veAir Zimbabwe neveCivil Aviation Authority of Zimbabwe takadaidzwa kuuya kuzotsanangura zvakanga zvanyorwa European Union ivavo kuti zvigadzirisei zvinhu izvozvo. Saka takataurirana navo vakaona kuti Civil Aviation Authority of Zimbabwe iri kushanda zvakanaka, haina chayakatadza. Asi vakawanikidza kuti paAir Zimbabwe takambojamba mamwe mastages okumaintaina nawo ndege. Saka kana padaro vanobva vati ndege idzodzo pandege iyoyo hatiibvumidzi kuti iye kwatiri kufulaya kwatiri kutika tazoongorora tikaona kuti mava kutevedza zvatinenge takati muite. Saka ndiyo nyaya yachona iripo iyoyo. Saka pane zvavakanyora kuti zvigadziridziswe. Saka eZimbabwe iri kuronga kugadziridza izvozvo, tobva tachiti ngavachiuya vachizoongorora kuti basa ravakati tiite ranaka, then tobva tabvumidza zvedu tigofulaya kuenda kuEurope. Saka inyaya yekuti hasati tirisi tega, panotova nedzimwe nyikavo dzinokwana kuti hanhatu dzimwe dzekuEurope ikoko dzinenge dzakaitavo njodzi yakafanana neyatati yaita iyoyo, nekuti havanhu vaichengeta marekodzi yedu havana kunge vachianichengeta nenzira yakanaka.
Asi iyo iya Zimbabwe ichiine ndege ngani vagumbo dziri kuenda iko kuEurope uko?
Pari zvino tanga tisina ndege yanga ichinda kuEurope, but zviripo ndezvokuti mutemo hautauri kuti nhasi munayo kana kuti hamuna. Vanenge vachingotaura kuti ndege yenyu yanga ichifanira kuuya iyoyo kuEurope haingakwanisi kuuya.
Gurukota rinoona nezvekutakurwa kwezvinhu vaJoram Gumbo vari parunare muHarare. Vakuru vakuru vekambani yekuAustria yeGeiger International, iyo yakapiwa basa rekugadzira mugwagwa weBed Bridge Harare uye Harare Chirundu, vasvika muHarare nhasi nendege yeEmirates Airways kuti vave pagungano rekuparurwa zviri pamutemo kwekutanga kuvakwa kwemugwagwa uyu. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe ndivo vanenge vari munyarikani pamabiko ekuparurwa kwemugwagwa uyu ari kuitirwa pachaka. VaMugabe pari zvino vange vari mubishi kuita misangano namambo Letsie wechitatu vekuLesotho. Pasi pechibvumirano chehurumende nekambani yekuAustria iyi chinonzi Build Operate Transfer, kambani iyi ndiye inenge ichitora mari yemitero inobhadharwa mukushandiswa kwemugwagwa uyu kwemakore makumi maviri nemashanu anotevera. Mugwagwa uyu uri kutarisirwa kugadzirwa nemari inosvika bhiriyoni imwe chete yemadhora. Mukuzeya nyaya iyi tabata gurukota rinoona nezvekutakurwa kwezvinhu, Dr. Joram Gumbo.
Mugwagwa wekubva Bite Bridge uchinda kuHarare tiri kuita inonzi ground breaking nechina nenguva dzana kuma 10 o'clock. Tinenge tiripo kwachaka munzvimbo yokwaChirumanzu panosangana boundary remidlands neboundary remasvingo. Ndo patatoronga kutaura kwamuri kuti aneni kudari matende atovapo. Tiri kutivatarisira kuti kunouya mhomho nemhomho dzavanhu dzichavaya kunge dzizoona president vachiitira ground breaking ceremony nomusi wechina. Vatakapa basa rachona vanonzi veGeiger International vanobva kuAustria vari kutori munzira izvozvo zviri kutaura nevatokwira ndege vari kuuya kuti tizoita ground breaking ceremony iyoyo pachibva patotangiswa basa rokugadziridza yatinoti dualization yomugwagwa webhaiji kuchiunda kuchirundu.
Mugwagwa uyu wakakosha zvakadii kunyika vagumbu?
Mugwagwa uyu wakakoshesa zvikuru sanoti only kunyika yeZimbabwe asi kuti kusadhak yese. Nyika dzese dziri mukati meAfrica muno mucentral Africa dzakaita vana Zambia, vana DRC nesu vana veZimbabwe vana Malawi kuti tiende kumaposta akaita sana Durban, vana Maputo, vana Cape Town tinokwanisa kushandisa mugwagwa uyoyu. Saka wakanaka wamukati for economic reasons ugonaka zvakare zvekupa kuti pakungofamba chete kwavanhu. Wakakoshera noti nyika imwe chete asi kuti nyika dzese dziri kusouthern Africa. Vese vanotumidzira zvinhu nemaship zvichibuya kumaporti akaita sana Cape Town nana Durban nana Port Elizabeth nana Maputo zvinokwanisa kufamba kana kuti zvinofamba nemugwagwa uyoyu zvichienda mukati menyika yeZimbabwe zvichipfuura ndenda kuna DRC nedzimwe nyika vana Zambia dziri kumusoro kwedu. Saka wakakoshera ndiyo yatinoti North South Corridor yeSouthern Africa yakakosha zvikuru pakubudirira paupfumi hwenyika dzemuSouthern Africa.
Gurukota rorona nezvekutakurwa kwezvinhu Dr. Joram Gumbo vari parunare muHarare. Rimwe sangano rinorwira kodzero dzevanorarama nekuita zvepabonde pamwe nengochani rinoti riri kufara nezvarakwanisa kuita munyika kusvika pari zvino. Mutori wedenhau Taurai Shava anoti panyaya inotevera.
Pange pane mfaro mukuru pamuzinda wesangano reSexual Rights Center muBulawayo nhasi, apo sangano iri range richiita mhemberero yekusvitsa kwaro makore gumi kubva parakaumbwa. Vachitaura pachiitiko ichi, mukuru wesangano iri vaHumphrey Ndondo vati chinhu chinovarwadza kuti munyika dzakawanda pasi rose vanhu vachiri kushungurudzwa, kusungwa kana kuurayiwa nekuda kwekuti vanenge vabuda pachena kuti vanorarama nekuita zvekutengesa bonde kana kuti ingochani. Vati vanhu ava vanofanirwa kutorwa sevamwe vanhuwo vakakwana.
Tichiri kutambura hedu kuti tiwane support yehurumende yetu kuti ikwanise kutitsigirira, especially tichitaurira kuti vanhu vakwanise kuona zvinhu zvakaita sema healthcare services. Tiri kuona kuti mahealthcare workers are still struggling kubatsira vanhu vakaita sema sex workers, sema gay, sema lesbian kana vachiuya kuzvipatara kuzotsvaka rubatsiro.
Mumwe mukadzi angozvidoma nezita rekuti Charmaine, uyo atanorarama nekuita zvepabonde, ati ari kufara zvikuru nekuti sangano iri rakamubatsira iye nevamwe vake kuti vazive kodzero dzavo. Ati iko zvino ave kukwanisa kuita basa rake asingatye kusungwa kana kushungurudzwa.
Nedzidziso yatakaita yekuempower nema rights, kudzidziswa kwatoita takutane maclinics where we are treated fairly, because before we used to go to clinics so uzwa kuti we treated you with an STI last month and now you are back, but now they've been sensitized. Mapurisa kutinzisa nekuti takushanda tese, and now even kana ndikaona client isina kundibhadhara I can go there. They protect me instead of that person.
Amai Loveness Kanye, avo vanove mufundisi neimwe chechi, vaudza vanhu vange vari pamabiko aya kuti zveungochani hazvinei nekuve nemadhimoni. Amai Kanye vati muchitendero chechiKristu munhu wese akasikwa nemufananidzo waMwari, saka hapana munhu anokodzera kusarurwa. Vamwe amai avo vangozvidoma nezita rekuti amai Maseko vati vane mwanakomana wavo ngochani, vakatiwo zvakambovanetsa kutambira izvi pavakatanga kuzviziva. Asi vati vakazonzwisisa nekuda kwedzidziso yavakawana kubva kuSexual Rights Center.
Even neniwo pakutanga ndaiti maybe madimon, asi ndakazozivi kuya panapa paesarasi vakandodzidzisa nezvazvo ndikatozviunderstanda. Vamwe vanonoti mamhepo, vanoti ngaende kumachurches anovhiswa mweya akaipa yaanayo. Asiko zvino ri kuziunderstanda kuti haana mweya akaipa, ari munhu chaiye.
Mhemberero dzekusvitsa makore gumi kwesangano reSexual Rights Center dzaitwawo kuchicherechedzwa zuva reInternational Day Against Homophobia, iro rinocherechedzwa musi wa17 Chivabvu gore rega rega. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Vateereri, musakanganwe kuti muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 p.m. tiri kutarisa nyaya yekunetsana kuri kuita vemuchovha kuSouth Africa. Kana mchida wapinda mchirongwa ichi, uyaipa 001-202-465-0318. Mitambu ya navu ya tambu ganasi, Harare City 0, Highlander 0, Chicken Inn 0, FC Platinum 1. Aiwa, hamwadiwa, tafatashuka kumagumwe ichirongwa chedu, anugoni kane mfaro, ndinu wenyu, Blessing Zulu, ndiri Washington DC, ndokisia emina, tungamili nkomo, mnau, zejin tebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ola mugela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhla zilichome ela sithupa la sikhombisa kuNkwenkwezi 2017 nguntungameli Nkomo endabeni zethu lamhlanje
zantshile abazitshoyo kazila service enhle kwenzekela ukuthi ziphezulu kwalapha ziphapha ziyaphongua ngiyabona ukuthi abakwenzileyo yikugcina impilo zabantu ngikukhangele angibona ukuthi baphambanise kakhulu ngoba bagcina abantu abaphilayo ukuthi bangafi.
Abaningi bathi kalimangalisi inyathelo elithethwe yi-European Union elokwalela indizamtshina zenkampani ye-Zimbabwe ukuphapha zisiya emazweni alumanyano.
Yinto asebevele sebeqalisile ukuyikhangela yona leyo bayayihlubungula bakhangelela ukuthi amaviki amalutshwana alandelayo yindaba mhlawumbe abangabuya bezosibikela yona edalela ephaliyamente bekhangelele ukuthi khona imali izaphakanyiswa isuke kulokho eyikho khona kathesi.
Uhulumende uthi ulakho ukwengeza imali ephiwa abantu asebathiya umsebenzi empentsheni. Abasakhulayo beZimbabwe abafunda emakolishini akwele South Africa babhekana lodubo lokuswela imisebenzi ekugqibeni kwabo izifundo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela kulumsakazo. Uzulu weZimbabwe uthi kalimangalisi inyathelo elithethwe ngomanyano we-European Union elokwalela indizamtshina zenkampani eZimbabwe ukuphapha zisiya emazweni akulumanyano ngoba zingalungelanga ukusetshenziswa. Kubika uMavis Gama.
Lokhu kuphume ekupheleni komhlangano wamazwe akumanyano we-European Union owenzelwe esigodlweni seBelgium iBrussels. Uhlangothi olubona ngezokungena lokuphuma kwendizamtshina emazweni la olwe-European Aviation Safety Agency yilo olwethule isiqondiso sokuba zimiswe ukungena ku-EU indizamtshina ezivela emazweni abalisa ele-Nigeria, St. Vincent and the Grenadines, Ukraine, leZimbabwe ngemva kokwehluleka kwawo ukulandela isiqondiso ezavunyelanwa ngomnyaka ka-2015. Kuthi ele-Mozambique lele-Benin akhitshwa kuluhlu lwamazwe angavunyelwa ukuphaphela emazweni alumanyano ngoba enelisa ukugcwalisa lezi ziqondiso. Isikhulumeli sebandla lezombusazwe eliphikisayo ele-United African National Council, UANC, umnumzana Alpheus Mapranga, uthi lanxa sibuhlungu lesi senzo, bekumgceke ukuba kuzokwenzakala ngale ndlela.
Lezi zindizamtshina abazitshoyo kazila service enhle. Kwenzekela ukuthi ziphezulu kwalapha ziphapha ziyaphongua. Ngiyabona ukuthi abakwenzileyo yikugcina impilo zabantu. Ngikukhangele angibona ukuthi baphambanise kakhulu ngoba bagcina abantu abaphilayo ukuthi bangafi.
Kungumgoqo omkhulu kunkampani ye-Zimbabwe lelizwe, uMapranga ethi sekuvimba enye indlela ilizwe belithola ngayo imali yakwamanye amazwe.
Uyadanisa sibili ngoba yiyo enye indlela ekadizuzwa ngayo imali eyangaphandle eyama-US ukuthi umkhonomi wethu ube uhamba kangcono. Nxa sokunje kutsho ukuthi sokuyisililo sibili.
Enye entatheli zindaba eloba izimele umnumzana Mlondolozi Ndlovu uthi lesi sehlakalo yisibonelo sokwehluleka kwahulumende weZimbabwe.
ilizwe lethu sesifike esikhathini sokuthi kakuselanto enhle esiyenzayo njengelizwe. Ukwehluleka webandla leZANU-PF sokubonakala sobala izini lakwamanye amazwe. Ngakho-ke lokhu kusho ukubana kuyakhuthaza-ke abantu laba abakwezombangazi eZimbabwe ukubana ukuthi ilizwe libukeke libonakale njengamanye amazwe ayenza kuhle, futhi ukuthi ibandla leZANU-PF likhitshwe esikhundleni, ngoba nanko phela bayafakana ngobuhlobo babo eZimbabwe. Kodwa-ke kakula nguquko esiyibonayo kumsebenzi eZimbabwe, kodwa okwenzakalayo kuphela yikuyangeka lamanyala la esiwabona.
Lokhu kwenzakala ngesikhathi umkhwenyana kamongameli Robert Mugabe, umnumzana Simba Chikore, wanikwa isikhundla sokuba ngumqondisi obona ngokuqhutshwa komsebenzi kunkampani yeZimbabwe, uChief Operations Officer. Ubikwa eholiswa amadola edlula isigidi samadola ngenyanga uChikore, yona inkampani ingangenisa imali lendizamtshina zingekho ezikhona kungezindala kakhulu, zidala indleko yokuzilungisisa. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Inhlanganiso yeSexual Rights Center koBulawayo lamhlanje ibinanza iminyaka elichumi isunguliwe, njalo inanza ilanga le-International Day Against Homophobia and Transphobia ngaphansi kwendikimba ethi Celebrating Diverse Families and a Decade of Championing Sexual Rights. Kubika unompumelelo Moyo.
Bekungabizwa othandayo lamhlanje eSexual Rights Center, lapho abantu abasebenzelana labo kunhlangothi ezehlukeneyo bebethakazelela amalungelo abo emacansini. Umqondisi weSexual Rights Center umnumzana Humphrey Ndondo uthe yebo bayajabula ukuthakazelela iminyaka elichumi beliswana lokuqakathekiswa kwamalungelo abantu emacansini, kodwa akulula, lokho kulobunzima obuthile.
Njenge-Sexual Rights Center sisebenza lama communities esingathi ngesikhiwa marginalized. So kunzima kakhulu ngoba sikhangele ipolitiki yelizwe longomomo wemizi. Akuvumelekanga ukuthi abantu ababulili obufana nayo batshengise ukuthandana.
Umfundisi Loveness Khanye obekulumkhosi uthe abantwana abazalwa belobulili obungacaciyo kumele basekelwe, hathi ukubathatha njengabantu ababi ngoba abazidalanga kumbe abakhethanga ukuba yilokho abayikho khona. Umzali olomntwana olobulili obungacaciyo unkosikazi Patience Wela uthe njengomzali sewakwamukela lokhu.
Lamanje ngiyakubona ukuthi into ephilayo ekhona, lami sengikhona ukuthi ngitshele abanye abantu abalabantwana banjalo abangabazwisisiyo ukuthi umntwana uyisimobani. Ngicela lani likwamukele makuyikuthi lilaba abantwana banjalo ezindlini, lingathi ngamadimoni bese libathatha libasezinkonzweni ezijiyeneyo kumbe libasezinkundleni lithi yabathwasisa.
Osakhulayo obengafihli ukuba yena ulobulili obungacaciyo uTiney Marozwa uthe ngemva kokusebenzelana le-SRC usewazi amalungelo akhe njalo akesabi ukukhuluma ngesimo sakhe.
SRC, namhlanje sicelebrate the 10 years. We are saying your voice iyazwakala but sizwakale kancane. Angithi but push hard. Push hard i voice yakho yama rights izizwakale until I'll be liberated to go in the streets igqoke ngindlela emfuna ngakhona until ngize ngihambe lami komantshi. Angithi ngichade lo muntu emfuna ukuchada laye.
Unkosikazi Memory Papa uthe yebo bayananza iminyaka elichumi, kodwa isisekelo sombuso lokho esingacaci okwenza bazizwe bebandlululwa.
Nothing is said about us, so it means vele semuva and ilife yethu akula muntu oyinakekelayo. Uya chambeni thina for example amamajini azoman and like ama-lesbian bisexual people asikhangelwa yani, so it means ama lives they are in danger out there. Ama-communities siyaxotshwa ezindlini, abanye bethu we face but we can't even go to the police and say I'm raped.
Ophila ngokuthengisa ucansi unkosikazi Nonqaba Jamela uthe ngemva kokufundiswa ngamagqwetha mayelana ngamalungelo abo sebesebenza kuhle.
thina njengama sex workers hayi impilo yethu singcono kakhulu silula in fact ngingathi isi right lokho sabakwazi amalungelo ethu njengabo mama abathengisa ucansi hayi sincedwa SRS sibe wazi ukuthi sithenze njani ucansi lethu sizivikele njani lathe emkhuhlane yemacansini sisebenzise njani imali zethu lese sizitholayo
eZimbabwe abantu abaphila ngokuthengisa ucansi bathola nzima kubhizimusi labo ukudlula labo abathengayo kuthi abazalwa belobulili obungacaciyo labo bakhula nzima ukwamukelwa kwabo emphakathini kuletha ubunzima emulini inhlanganiso yeSexual Rights Center ithe izaqhubeka ikhankasa kuze kutshaye lapho okufanele khona ngimele iStudio 7 yokobulawayo ngingunompumelelo moyo
Umphathi ntambo obona ngendaba zezisebenzi zikahulumende unkosikazi Priska Mpfumira uthi uhulumende ulakho ukwengeza imali ephiwa abantu asebachiya umsebenzi empentsheni. Umpfumira uveze lokhu edalele parlamente namuhla. Uveze njalo ukuthi iminyaka umuntu amele aye ngayo kumpentsheni ilakho ukwehliswa. Abantu abanengi asebathatha impentsheni bathola okungamadola okungatsho lutho ngenyanga. Esikhathini esiningi amadola ngamashumi amabili kuphela okuyimali engakwani lutho. Sixoxe lomeli weBinga North edalele parliamente umnumzana Prince Dubeko Spanda wachasisa okunengi ngamazwi kaMfumira.
Uminister uMfumira ubuziwe ngokuthi benzani. Njenge ministry ukuthi belungisise udubo lokuthi imali eyiyo ephiwa abantu abathatha impentsheni imali abayithiwa yinasa imali yakhona iphansi kakhulu ngakho ke ubuziwe ukuthi benzani bona ukuthi benze abalamzamo yini abalayo njenge ministry ukuthi bephakamise imali yona leyo ukwenzela ukuthi labo bantu babe ngabantu abazanelisa labo ukuthi imali leyo ibancede eziphilweni zabo. Uthe ebuziwe ke umfumira wasesithi yena njenge ministry into asebevele sebeqalisile ukuyikhangela yona leyo bayayihlubungula bakhangelela ukuthi amaviki amalutshwana alandelayo yindaba mhlawumbe abangabuya bezosibikela yona edalele parliament bekhangelele ukuthi khona imali izaphakanyiswa isuke kulokho eyikho khona kathesi isiya esimeni esingcono.
Umfumira uthe basakhangelisisa njalo lodaba lokuthi umuntu kumele thole impentsheni eseleminyaka emingaki lapha bakhangelelwe ukwehlisa iminyaka le kumbe ukuyikhuphula.
Into ekhona Nkomo ukuthi ilunga ledalela ubuze lo mbuzo libuze lisithi lona siyanazelela ukuthi kathesi ngomumo womkhonomi abantu abanengi sebetshiswa imisebenzi bengakafikisi eminyakeni eyiyo evunyelwayo ukuthi umuntu ethathe impentsheni bese kufithi ke nxa umuntu lo esethe wawuchiya lowo msebenzi ukuthi ephinde eqatshwe yona vele imisebenzi ingekho sokusiba nzima. Omunye uyabe ewutshiswe umsebenzi mhlawumbe eleminyaka engamashumi amahlanu kanti ipentsheni ithi uzaqalisa ukuyithola eseleminyaka engu-65 okutsho ke ukuthi lowo muntu uzahlala iminyaka elithumi kumbe elithumi lanhlanu engakatholi ipentsheni yakhe. So umbuzo obususithi uyabe ephila esidlali lowo muntu njengoba naye imisebenzi yakhona noma engazivuke akekho umqatshi othanda ukuthi eqatshe umuntu oleminyaka esiphezulu kangako khona kulabantu abaningi abasakhulayo. So lakho uthembisile ukuthi khona phakathina kwamaviki nje ambalwa sizabona umthetho ipolice document yabo bazayiletha edalele parliament ukuthi sizoyibona sizwe ukuthi bathini ngayo lathi bese sipha imbono yethu njengeparliament.
Kumnumzana Prince Dubeko Spanda umela iBinga North edalele parliament sixoxela eseHarare. Ulife Talk lamhla kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe esihlala kwamanye amazwe isixoxa ngokulwa phakathi kwabatshayela izimota ezithwala abantu kwele South Africa. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Lay Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America ese Washington. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Umeli weMelika United Nations uambassador Nikki Haley sekhuthaze umanyano lo ukuthi ubize umhlangano wesiphangiphangi ohlangothi lweSecurity Council ozahlaziya umumo okweleVenezuela. Kulabeqembu labalwa becatsha besiMoslem abedlulisa amalawulo abahlasele isakhiwo esilomsakazo welizwe babulala abantu abayisithupha balimaza abangamachumi amabili kwele Afghanistan. Lamhlanje kuhlelo lwethu lwesizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanyamazwe sixoxa lomnumzana Princess Banda osele minyaka elithumi lanhlanu ehlala kwele Canada.
Canada mfike lapha 2002, that will make it about 15 plus years.
Uthe ufike esikolo kumbe uqale wasebenza?
Hayi, mfikele emsebenzini. I started working here for the Canadian Red Cross. Then I served in Switzerland for quite a while with the UN, with the World Council of Churches. So I started working here in Canada, first with Red Cross, then with the immigration in Canada. Now I'm doing some other project management stuff.
Nxa ukhangele impilo injani khona ngapho eCanada uqathanisa nje lezinye indawo osuke wahlala khona ikakhulu ekhaya?
Ekhaya ngeke saqathanisa lekhaya ngoba I think ekhaya not only ukuthi i-comparison yakhona doesn't exist but no kunzima kakhulu ekhaya. Kodwa angasithi ngifananise nje iCanada lendawo engihlale kuzo njenge-Switzerland, e-UK, e-America. I would say eCanada lapha is one of the best places where you can have i-balance yemuli lomsebenzi. Lokuthi bayakwamukela, it's a very multicultural and open community. Ekhaya ikhonokho nje sona sikhala ngakho ukuthi besides lack of ama-opportunities omnotho welizwe, lo ngabe lemsebenzi lento ezisoda eziningi ama basics nje njengayo communication la esiwathatha for granted le freedom of speech lento ezinjalo azikho. Kuhle nje ukwaduze lasebadaleni but kosiza ngani nxa ukuthi asigwanisa ukwanceda abadala bakhona sisekhaya nanxa sifundi.
Manje njengomuntu osuhlale isikhathi eside kangaka eCanada singathi thina kumbe laphandle kwelizwe, ule njongo yini ukuthi uzaphenduka ekhaya kwamenye umnyaka?
Ekhaya but the home is best. So ngeke ngalahla inkaba yami lapho emphuma khona. Yikho nje sizama ukuthi sincedise abasekhaya be it through ama development projects kumbe i-political lobbying or supporting ama initiatives a pro democracy. The whole idea ukuthi in the long run mbona ngizabuyela.
Okwakathesi uhlala lo nkosikazi labantwana na njalo ubona njani udaba lokukhulisa abantwana emazweni?
Hayi, mina ngilazi ingane nje inkosi ayikambusisa lokho kodwa ngihlala nkosikazi. Ukukhulisa emazweni ngibona kunzima kakhulu ebantwini abangela amanye ama-family members angabancedisa. Ngoba ezinye izinto esizithatha kalula njengasekhaya ukuthi uzashiya kugogo ngale, uchiye kubo aunt ngale nxa une problem uyevika kubo malume kubo aunt ayikho le ndaba so lo muntu wakho nxa lesiphese la selizimisele ukuthi lihlale emazweni lapha ibanzima and imizi yangkhona inzima sibili ngubonile mina kodwa hayi kuyenzeka khona but akula support system njengayona le ekhaya yikho sithi sometimes uyakhumbula ekhaya nxa usekelwa ngeendaba ezinjalo kuba ubona izibhururu zakho zazilenkinga ngendaba yokukhulisa izimuli lapha not ukuthi only is it expensive but kulamanye ama-challenges hhayi buzwa kubokhulu abogogo nabomalume kudala ukuthi kumele wena uzibonele nxa usulapha.
Umnumzana Princess Banda isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Canada obexoxa ecingweni lo Chris Gande we Studio 7 ekhona le eCanada. Iningi labasakhulayo beZimbabwe abafunda emakolishini akwele South Africa libhekane lodubo lokuswela imisebenzi nxa seligqibe izifundo. Lokho kubenza bagcine bebanjwa ngamandla ukukhetha ukuqhubekela phambili ngemfundo belokhe bekhona lekwele South Africa kulokubuyela ekhaya belethemba lokuthi bazathola amathuba okuba ngababalisi emakolishini abakuwo kumbe bethole umsebenzi. UMike Wobe weStudio 7 uxoxela unkosazana Zandile Mpofu omunye wabasakhulayo ogqibe izifundo ezemithetho i-Bachelor's Degree in Law ekolishini le-University of KwaZulu-Natal.
Amathuba ami okuthola umsebenzi awekho ngoba sengike ngazama ukuthi ngithole umsebenzi and ama-companies amaningi esala ukuthi bangiqhase because of my nationality.
Ugqibe emfundweni sakho njalo ungomunye wabafundi abayizalwane zeZimbabwe ezingafuni ukubuyela eZimbabwe ngoba akula msebenzi njalo isimo sonotho asimanga kahle. Njengoba uyasho ukuthi amathuba akho okuthola umsebenzi kwele South Africa lapho uzabe uhola imali esuthisayo aphansi kakhulu, ukhangelela ukuthi uzabe uwenzani?
Into engiyenzayo manje ukuthi I'm doing my postgraduate degree hoping ukuthi isikolo sizongiqasha as a tutor kumbe as a lecturer.
Njengoba ugqibe emfundweni ze-degree elezemthetho, i-bachelor's degree in law, ungathola lo msebenzi wokufundisa abantwana e-college lakho. Uzabe ujabulile na? Njalo lokho kuzaletha umehluko onjani kusimo sakho?
Bengajabulanga, ngizobe ngisebenzela ukuthi ngibe ne-experience ngoba abantu bangaphandle ba-underpaid compared to abantu balana.
Ungomunye wabasakhulayo abagqibe emfundweni zabo kwele South Africa abangafuni ukubuyela eZimbabwe. Lo mbono wakho kuyini okumele kwenzeke ukuze libuyele eZimbabwe?
Ngombono wami ukuthi lento it will take years ukuthi iyenzakale. Of course it's possible but it needs like abantu abamotivated to do it. So if thina njengabantu abasakhulayo we can maybe talk, hlangane, we form organizations as of these thina as abasakhulayo and go back home and do that. That will be possible.
Unkosazana Zandile Mpofu isizalwane saseZimbabwe esihlala kwele South Africa njalo usanda kugqiba izifundo zakhe ze-degree KwaZulu-Natal. Sixoxela ecingweni eseThekwini. Kwezemidlalo lamhlanje uJoseph Njanji usethulela impumela yemidlalo yeCastle Lager Premier Soccer League edlalwe lamhlanje.
Bekule midlalo emibili yesigaba seCastle Lager Premier Soccer League edlalwe namhla emini yokuyimidlalo okwakumele idlalwe ngevikile esithathu njalo enkundleni yeWhite City bekudibene iqembu leChicken Inn lele FC Platinum. Abafana beFC Platinum bathethe yomithathu imiklomelo ngemva kokunqoba beChicken Inn nge-1 kanya njalo ohlohlele iqembu lezivakatshi ngu-Agripa Murimba ngehlandla lesibili lomdlalo. Ekhuluma lentatheli zindaba ekupheleni komdlalo obeziphethe esidukwini namhla kuqembu leFC Platinum Lizwe Sweswe uthena bekungekho lula ukuze benqobe.
It was a tough match. Ama teams wonke bedlala. I think we had some good chances esingazange sakwazi ukuthi siwahlole. And then we had pressure, especially first half. We didn't play our normal game, but after 45 minutes sikhulume labo. Let's go, be patient, knock the ball, ngavuleka ama channels ukuthi kona sikwazi ukupenetrate sifike kuthe attacking zone and then we try to score.
Limpumela icho ukuba iqembu le FC Platinum selilemiklomelo elithumi lesithupha olinani elilingana leliqembu elihlezi phezulu kwengalane lengeze Platinum, njalo abafana beFC Platinum bahlezi endaweni yesibili ngoba bona behlohleka lutshwana. Komunye umdlalo wePSL odlalwe namhla esigodlweni iHarare enkundleni yeNational Sports Stadium, iqembu leHarare City libe ngutshikilo bhanqa lele Highlanders kungela qembu elenelise ukulitshayela emambuleni. Iqembu leHighlanders likhuphukela ahlala endaweni yesine ngemva kwalimpumela lilemiklomelo elithumi lane. Kuthi eleHarare City liyalelilokhu lisendaweni yeshumi lanhlanu njalo lilemiklomelo yisikhombisa. Kusasa imidlalo iqhubekela phambili kusigaba se-PSL, njalo iqembu leDynamos lizadlala lele Black Rhinos enkundleni yeNational Sports. Kuthi enkundleni yeNyamunga iqembu leZPC Kariba lizanqikelana lele Caps United. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Woba nini sikukhuza sithi yekeli imsebenzi yakho emibuzo felejili. Oh, my goodness. sikukhuza sithi yekela imsebenzi yabo emini usaphelethe siyakucela.
Dangapa sibe qiba ke uhlelo lwethu lwalamhlanje behlabela kamnandi. Hayi ke kwanele zihlobo esithandekayo olivalelisayo ngontungamili inkomo. Lingayika channel liyalandela uhlelo lwe-Live Talk. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.